mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica. Masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257 asi nezuro vanhu makumi matanhatu nevasere 68 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevatanhatu 66 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8,897 vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine zana rine gumi nevatanhatu 8,116. Mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable avo vanotungamira zvakanyanya nyaya dzokudzidzana neAmerica vaOswald Inner vanoti zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu opa kuti Zimbabwe ide kutemerwa zvimwe zvirango neAmerica. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika mbiri idzi dzatotanga kuferefetwa pasi pechirongwa chekudzidzana cheUS Generalized System of Preferences Program kana kuti GSP. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukukorokotedza vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vane tarisiro yekuti nyika mbiri idzi dzichadzidzana zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabina.
Nyaya yeGSP program, General System of Preference, iri kuitwa neAmerica inyaya yekuti izvo hurumende yeAmerica yakapinda muchibvumirano nehurumende yeZimbabwe kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zveZimbabwe zvinogona kupinda kunotengeswa kunyika yeAmerica vasingazvipe atinoti maduties nemataxes pachirungu.
Izvi zvinoitirwei takatarisa nyaya dzekudyidzana?
Izvi zvakaitirwa kuti Zimbabwe ikwanisewo kutengesa zvinhu zvayo. Saka bandiko reUSTR, United States Trade Representative, ndorinogara rakaita chisungo nguva nenguva chekutarisa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzapuwa mukana wakaita saiwoyo dziri kuteedzera here zvikwaniso nezvinodikwa kuti dzirambe dziri paGeneral System of Preference. Zimbabwe yapindwa padaniko izvozvi rekuti rionekwe kuti izvo riri kuteedzera here zvinodiwa munyika yeAmerica munyaya dzekutengesera America dzisingapiwe izvo zvatiri kuti maduties and taxes. And
kodzero izi ziri kuchikorwa sei sema taurirwa zviri kuitwa
nde kodzero idzodzi dzinenge dziri kunzi dziri kuchikorwa mukurambidza vashandi kusangana vachiita misangano yavo kuita zvese zvine kodzero dzose dzinodiwa kuti vanhu vanga vachiita dzimweni dzenguva nekuratidzira nezvakadaro nezvakadaro saka ndo zviripo kwenguva inoyi.
Zvino dambudziko ringagadziriswa sei semaonere?
Kodzero blessing adzisi dzevashandi chete. Hurumende dzinogadzira upfumi hunosimuka. Ihurumende dzinogadzira upfumi hwakanangana maringe neconstitution yenyu yeZimbabwe. Kune vane kodzero dzekunge vachishanda zvakasununguka sevashandi, ngavapiwe kodzero dzavo. Kodzero dzavo dzinobuda mumapato akasiyana. Kodzero dzekupuwa mari yakaringana zvinoenderana nebasa ravanoshanda. Kodzero yekuti vanogara vachiona kuti vanosangana vachitaurirana mashandira akanaka uyezve nenzvimbo dzavanoshandira. Kodzero dzekuti vanokwanisa kunge vachiindawo kunozvibatsira muzvikoro vachikwanisa kuzvisimudzira. Kodzero dzekuda kuziya zvakare kuti izvo kwavanenge vachishanda ikoko zvinobudako zvinenge zvine pundutso here yekuti varamba vachidini vachipa kushanda kwavo.
Zvingaitwe sei chaizvo kana paine makakatanwa atiri kuona?
Tinotarisira inini kuti hurumende kana ichida kuti zvinhu zvayo zvinyatsofamba, ngavakwanise kupa mukana kukutaurirana kwatinoti social dialogue, kwekuti iyo hurumende inofanira kuvimbika mukutaurirana ikoko. Zvavanenge vataurirana vakasunga choita chinhu chimwe chete. Ende social dialogue yakanakira pakuti haisi yevashandi vega, inounzawo vashandirwi, inounza hurumende. Saka zvikange zvadaro kuenda mberi kwedu kunenge kwakadini, kunenge kwakasununguka. Chekupedzisira, iko kwatinotengesera zvinhu kwakaita sekunaana America, vanhu vanoda kutenga zvinhu zvinogadzirwa munzvimbo dzinoziya kuti kodzero dzavashandi dzinenge dzichidini, dzichiremekedzwa. Saka tinotarisirawo kuti izvozvo zvinenge zvichida kuti kodzero dzavo dzinge dzakanaka ngazvinyatsotarisiswawo kuitira kuti kwatinotengesera kuti kwanise kutengesa zvinhu zvakawanda uye zvakanaka.
Mukuru wesangano CEO Africa Roundtable vaOsho Bina vange vari parunare muHarare. Masangano manomwe anomirira varairidzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nezuro, achiti mari iyi iri pasi zvakanyanya pamari yaitambirwa nevashandi muna gumi guru 2018 yaisvika madhora mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuAmerica. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, rinova rimwe remasangano manomwe aya, Dr. Takashira Joe, vanoti nezuro mubatanidzwa wavo wakadonyora tsamba kugurukota rezvavashandi vaPaul Mavhima vachida kuti vasangane navo nekukasika. Tsamba iyi yakasvitswawo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemamwe mapazi ehurumende ane chekuita nevashandi vehurumende. Vamwe vashandi vari pasi pesangano reApex Council nezuro vakatambira zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvemari dzakawedzerwa vashandi nehurumende. Sachigaro veZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaRichard Gundani vakaudza Studio 7 kuti tizovabata nhasi mushure mekunge vambozeya zvakapiwa nehurumende kumusangano wanezuro uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Dambudziko guru riripo rehurumende nderokuti haibudi pajekerere. Negotiation dzinoda trust from both sides dzichibudirana pachena. Zvaita zvokuti nhasi tawedzera 10%, nhasi tawedzera 30%, 72%. Isu takamira kutione chibvumirano ichocho. Asi zvatiri kungotaura ndezvokuti mari idzi hadzisvike pamari dzataira $550. Chikurukuru ndechekuti hasi hatitanga mari yokuwedzerwa, tiri kuda kungodzorera pataatiri pagore ra2018. Zvozvoti kana tadzokera pataatiri ndopatingazotaura zvezvimwe zvemaalawensi angaenda kuvashandi vehurumende. Zvikuru sei chatinoziva ndokuti mari iyo yawedzerwa inenge yawedzerwa nekuda yevanhu vasiri varayiri. Zvoramba zvichitiriedza yatinodiscourage. Dzitini mari dzinotambirwa navarayiri nezvimwe dzinotambirwa navashandi. hurumende. Zvikuru-kuru zvatinoda tarisa mari dzavara idzi tichitarisa nezvimwe mari dzenge dzakatova muvashandi vehurumende. Kana kuti hurumende inenge yapa vashandi vese kuramba tikireta gedhi varairidzi navamwe vashandi. Saka isu hatigutsikani kusvika tadzokera pamari aitambirwa navarairidzi gore ra2018 tinoita 520 to 550 US dollars.
Saka muchasvitsa mashoko enyu aya kuhurumende here ekuti hamusi kutambira zvaitika izvi uye matanho apa hamuchatora?
Hongu pari zvino takanyora tsamba nhasi uno, anyora tsamba kugurukota vamadzima, anyora zvekare imwe tsamba kuline ministry nepapuresident tichikumbira tinda tisangane tionesane nokuti kune mamwe maallowances akagumbira avarairi asati aona kuti aimplementewo. Nokuti zvatiri kutaura kudaito varairidzi zvikuru-kuru havakwanisi kuti vaendese vana vavo kuzvikoro nokuti mari dzomuzvikoro mumabhodhin school dzakakwira. Asi tine zvimwe zvitsungo zvakambotaurirana kuti vana vavarairi vakwanisawo kuexemptiwa from paying mafees nezvimwe zvakawanda. Asi tikada kusunganidza avo vasiri kueducation hatina kwatinoenda, tinoramba tichingopleta madisparities eraindasa amon.
Tsamba yamuri kutaura iyi Dr. Joe manyora sePTUZ here kana kuti manyora semubatanidzwa wemasangano evarairidzi?
Manyora semubatanidzwa wemasangano evarairidzi. Asi panenge taita musangano kumahofisi ePTUZ avo vanga vati vanobva kuvapresident office. Asi vazotaura kuti since kune negotiation tinozopa focus vakati vachazouya vavo after today. Asi isu semasangano emaunions takagara tasangana tazotora mukana uyo kuti tinyore tsamba sezvo takagara katoungana paPTZ office.
Iyo tsamba yamuri kuti manyora iyi Dr. Joe haisi yazosiyiwa here nezviitiko pazouyawo 41% apa?
Hapana zvekuti 41% ka haisati yaadresa maallowances education. Ndataura kuti mukana uripo education navamwe vashandi vehurumende ndevokuti vamwe vanowana maallowances. Isu education hatina maallowances aripo akati kwataa allowance iriko yaHOD $10. $10 HOD unodii nayo? Tinoda mamwe maresponsible allowances ana head, vana deputy head, vana class teacher, vana infants, vana bloated class allowance. Zvese izvozvo zvichitarisanawo needucation sector. Saka zvine 41% izvo tinorayira kuti hazvinei nekumaeducation sector specific allowance.
Saka tingangoti imi maramba kutambira 41% kai?
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana utongi. Vanhu vazhinji vari kushora vaTrump vachiti zvavari kuita zvinoisa nyika munjodzi nekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda vaTrump musarudzo vachatora utungamiri hwenyika vasina ruzivo rwezvinhu zvizhinji zviri kuitwa navaTrump. Nezuro vaTrump vakamisa nyaya dzavakange vamhangara mumatunhu eGeorgia, Michigan, Pennsylvania neWisconsin pamusoro pezvakabuda musarudzo mushure mekushaya umbowo hwekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka mumatunhu aya. Nezuro kwekare vaBiden vakataura nevatori venhau vachiti kuramba kushanda navo kuri kuitwa navaTrump hakuvatadzi kuita basa ravo, asi vachiti deno vaTrump vaidza kushanda navo munyaya yezvekurwisa coronavirus nekuti vanhu vari kufa zvakanyanya. VaBiden vakataurawo pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi pamusoro pecoronavirus. VaBiden vakakurudzira paramende yeAmerica kuti ikurumidze kubvumirana pamusoro pemari dzekupa matunhu, mabhizimisi nevanhu kuti vabatsirikane sezvo coronavirus yave kuuraya vanhu vakawandisa izvo zvokonzera kuvharwa kwemabhizimisi mazhinji. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Ewaniko rinoti vakuru vezvemabhizinesi mumatebeleland vavimbisa kubatsira nekushanda nekanzuro yeguta reBulawayo mukuedza kupedza dambudziko remvura riri muguta iri. Zimlife.com inoti bato reMDC Alliance rinoti ongororo yarakaita haina kuwana umboo unoratidza kuti umwe wevakuru vavo amai Tendai Masocha vanoshanda nevasori veCIO. Amai Masocha avo vari sachigaro vebazi remadzimai mudunhu reBulawayo vakambofungirwa kuti vakabatsira vasori mukubvuta Tawanda muChehiwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi wa Shamarario Studio 7 Unitko Brigadier John Tinoti Wamunanga kwa dawa ito Mwewewanu pahana pao Kana ewa wachizoto wachisina mwanane nda uchiko Kune wajinji chaisu wa Mzimbabwe wane wana wachiriki nda uchiko Sasa so wakula tizaisu kusada kule tizamatisha maari Wane wachisina anyane chikolo gozi iwa wachisina mkana mwanane nda uchiko Sasa utunga milu wakadaru utunga milu wakashapi Tawaro wangu wa ito mzimbabwe uti wana wane uchiko.
Ya mamuka sei vashamarari we Studio 7 ni matereri wacho. Ini ndine chimwe chinhu chinondinetsa pamusoro pemurume unonzi Wamunangagwa. Anotaura nyaya yekuendesa kumauto nekubetsera, anoda kubetsera nechiyo nyika ichitambudzika zvakadaro. Ari kushaya mari yekubhadhara manesi, matisha, but izvi zvada unoridza kuti kuMozambique. Mari yacho inobva kupi iyoyo? Nao vanoendeswa kunoridza futi vacho futi vakapusa stere kunouraiswa mahara vanti maAK-47 ekudhara akasiyiwa naSmith ndivaroda kunoridza kuMozambique ikoko nokuti iye haaendika paofu nanomusara ari kuMuzimbabwe ado unouraisa vana vevanhu zvinhu zvakashata stereki zvaanoita murume uyu.
Mangwanani avo vashamarari neavo vanoteerawo studio namajoga pandemiri ari kutaura panapa ndi Brian Mtsimiti ari pano pa Johannesburg achibva pagogwe apo pagogwe netara. Aisa dangobvunzawo kuti zvino kana muchireva kuti uyu vamunoti uyu wekufa zuruzuru uyu ginimbi uyu muchireva kuti mari yose yanga anayo makandipawo chenji yakasara zvanga zvakamirawo sei ipapo guys because mari dzacho dzinorema dzinorema chero Munangagwa akataura akati ha 56 million pane munhu asati amboshanda kana kumbodi izvo zvakanyanya izvo.
Makadiko paStudio 7 zvichandinoitwa Shepherd Marumana ndiri muno muSouth Africa kumbani chibva kuChipinge patsuro apo. Ndanga ndichida kunyatsonzwisisa pana vana mazvikokota vezveutano kuti inonzi COVID-19 vanotarisire kuti ichapera here kupera zvekubati pepasiresa pasina chinonzi COVID-19 kana kuti ichangokwira ichidzika ichingokwira ichidzikira sezvairi kuita mazuva ano. Kozouya kune vamwe vanhu vari kutaura pamusoro pecovid-19 vachiti izvo veutano vari kunyepa kuti kune COVID-19 vechinyepa kuti zvinezvi COVID-19 yakwira zvinezvi yadzikira zvichienderana nekuti vanenge vachida kukoka madhona anouya achipa rubatsiro munyika nedzimwe dzinyika dzinotumira mari yekubatsiridza vanhu vari kurwara nechirwere checovid-19. Ndaikumbirawo mundipinduro ipapo standinoitwa Shepherd Marumana ndiri muno muSouth Africa ndichibva kwatsuro pachipinge apo.
Kwazai paStudio 7 ini ndinodawo kutaura pamusoro pegovernment yeZimbabwe panhau yedzidzo. Government yeZimbabwe ngaionekwo ichikoshesa dzidzo wedu wedu. Ngavabhadharewo maticha mari dzinotenga, wapewo maticha mari inotenga, kwete kutaura tanzi takuwedzera eji mari yenyu yausvika pa18,000 bhondi. Chii chinonzi 18,000 bhondi? Iwo ari kuhoresana mabhondi kuparamendi ikokoko. Hurumende yeZimbabwe hamuna hanya nevanhu mabuda pachena. Mugaba wamakabvisa pachigaro anga ari nani aitombokoshesa dzidzo? Ine hapana chamunokoshesa, hapana kwamakanakira, hapana chamunobatsira. Chamunogona kupa apapa basa renyu nderekusunga vanhu, muchisunga vana hope wechingono, muchiita sei, muchishungurudza vana wiwa sikala, ndozvamunogona chete. Otherwise kutonga nyika chaiko makundikana kutadza kubhadhara maticha chaiko kuti adzidzise wana. Saka muri kuti wana wachazowei. Wana wamuri kuuraya upenyu hwamuda kuti wazodi. Jenaresheni yamuri kuuraya muda kuti izodi. Haa, musadaro. Hapana kana chamunobatsira.
Pastudio, munofara here? Zvokwasai vana mugoma tanonoka vana jonga kandimire vana plastics Jeremiah ndechiti munoite basa guru rekuti penhau dzechokwadi musina kana divi musina kana kwamakarerekera musina kana murukona so tinokubongai ngerudo ngenyasha zvamunoita kuitire mhuri yeZimbabwe izwe dai mwara kuropafadzai pabasa renyu akupei makore mazhinji akupei migwenya yakafanira nekuti basa ramuri kuita riri kukadzisa akawanda muri kuona so kusarerekesa idhuku kuti tinotokubonga varume hama dzangu muri kushanda basa guru asi chimwe chinhu chatinonetseka nacho mukati menyika yeZimbabwe munyika yeZimbabwe munouri hunoshamisa hunosemesa munyika yeZimbabwe muri kubiwe mare muri kulutwa nevati vanoti havadi uori vari kunyepe kumirizika pamberi peuori ndivo vanhu vacho vari kuite uori ndikada kumbotarisa inini dai tichiti itaidza mara handiti wakanyangarika vanhu vari kutsvaga kuna itai vachiita sei vari kuita sei hatisati tatoziva zvekutoudzima vanhu vachiti itai uripi ko oraiti izvozvi tine uyu uyu wakapambwa taonda muchewa motikari yakamupamba ngeimpala rendao bati zvakazikana nanhasi zvakanyarara uori huri kurwisa ngehurumende yeZimbabwe ngehupi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira mishonga Moderna iri mudunhu reMassachusetts muAmerica yazivisa kuti mushonga wayo wokudzivirira coronavirus kana kuti vaccine unoshanda zvakanaka pavanhu vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nemana ane chidimbu kubva muzana 94.5%. Mushonga weModerna uri kuuya masvondo mashomanana mushure meimwe zvekambani yemuAmerica yePfizer yazivisawo kuti mushonga wayo uri kuratidza kushanda zvakanaka muvanhu. Chiremba vakuru muzvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci varumbidza mushonga weModerna vachiti zvinopa tarisiro hombe patiri tose. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti tichiverenga neumwe mushonga wekuRussia pave nemishonga mitatu inopa tarisiro. Asi Dr. Guni vanoti pachine mwedzi mizhinji kusvika mishonga iyi yave kuwanikwa neruzhinji rwevanhu.
Kambani yeModerna yaburitsa mazwi anonakidza atingati early data information nhomba yayo kana kuti mushonga wavo MNR-1273 kureva kuti magadzirwo akaita mushonga uyu vanotora chidimbu cheRNA kana kuti che coronavirus pachayo vochi baya mumunhu kana achabaya mumunhu chinobva chachenjedza muviri kuti ugadzire masoja ekurwisana necoronavirus asi inenge isiri coronavirus yakakwana but masoja anogadzirwa nomuviri anenge achitogadzirira kurwisana necoronavirus ndo zvazvinongoreva kana tichiti messenger vaccine. Saka iyoyi vaccine yeModerna neyePfizer dzakafanana dzese mamessenger vaccines.
Saka kana takatarisa zvamuri kutaura izvi Dr. Guni, vanhu vangatarisire chii pamushonga uyu uyezve zvingava zvarini?
Tingati zvine paviri. Chekutanga ndechekuti tisati taenda kuvanhu jekerere ngatitarisei kuna ana mazvikokota chekutanga. Isu ana mazvikokota vanoongorora kuparadzwa kwezvirwere nemishonga inogadzirwa iyi tiri kuona kuti zvechokwadi kuti nhomba iri kugadzirwa nePfizer neModerna pamwe chete neSputnik yokuRussia dzese dzinotipa tariro yokuti dzinogona kusevenza asi ngatisakanganwa kuti vanhu vari kupiwa nhomba idzi pari zvino vanhu vari kuongororwa mwenye atinga ti controlled environment. Tinotozo wona kunyaso kushanda kuri kuti tapedza rapedza ongoro rikitwa iyo ye clinical study phase 3 kuri kuti zvese rapedza vapiwa mvumo yekugadzira nhomba dzawe dzako distributor kuti zvinyaso kuona kuti zvinoshanda zvishuwa here dzinenge dzatopiwa vanhu vakawanda vachiteverwa iye atioti long term follow up tichizoona tikatarisa kuti mishonga iyi inogona kuwanikwa zvarini parizvino semuenzaniso Moderna ino yakatanga kutogadzira mishonga iyi inogona kusvika kana 20 million pakupera kwegore rino tichienda mukutanga kwegore rinouya inogona kunge yavapo muno muAmerica ichipiwa vanhu tikatarisawo vanoti vanotarisira kuti kupera kwegore rinouya ra 2021 vanenge vagwadzira mavirus kana kuti zvibhodhoro zvemishonga zvinosvika kuhalf a billion kana kutosvika kuda kusvika kubillion vemoderna vepfizer zvimwe chete izvizvo asi ndoda kuti vanhu vaziva zvakare kuti mishonga iyi inochengeterwa munotonhora haisi mishonga yekuti unogona kufamba wakaisa muhomwe kana kuti inogona kungoiswa mufamasy kana mudoctors offices so mienzaniso mushonga wepfizer unoda kuchengetwa munotonhora zvakanyanyisisa chaizvo zvinotonhora kusvika minus 75 degrees celsius dzimwe nyika hadzitomborina kana firiji imwe chete inokwanisa kutonhora zvakasvika pane izvozvo imo muno muamerica matiri mafamasies nemadoctors offices hakuna ane mafiriji akadaro mafiriji wa anowanika kumakambani anogadzira mishonga inotonhora kana zvimwe zvinhu zvinotonhora zvakapfurikidza mwero kudaro asi tikaona wemodhela wakanaka nokuti unoda kuchengetedzwa pasinganyanye kutonhora unochengetwa yatingati minus 20 degrees celsius kana kuti minus 4 fahrenheit uye unogona kuiswa mufiriji chaiyo chaiyo mufiriji dzemudzimba idzi saka uyo wakareruka kuchengeta zvinoreva kuti kana ukanyatso kushanda zvakanaka sezvatiri kutarisira unogona kuparadzirwa mune nharaunda dzakawanda unogona kushandiswa muma hofisi yemachiremba atingati masejarisi kana takatarisa kumusha uko
Dr. Guni kana takatarisa vanhu veruzhinji vangatarisira kutanga kuwana mushonga uyu kana kuti kurapiwa nemushonga uyu zvarini
tinotarisira kuti kuda kuri kuti mishonga yanzi yapasa yapiwa mvumo mukupera kwegore rino tinotarisira kuda mwedzi inosvika kana maybe half year tinotara kuti kungana 6 months kusvikenda mberi ndokungazotanga vamwe vanhu vakawanda kuti vatange kuwana mishonga iyi uye ndoda kuti vanhu vasanyanye kurova bembera nokuti vaccine hazvirevi kuti kupedza chirwere vaccine kana kuti nhomba inongokubatsira kuti kana ukazobatira chirwere ichi ukwanise kuchirwisa kana takatarisana necovid-19 saka vanhu ngavasafarisa zvava vachiti havakawanikwa mavaccine saka taakuita mutambarakedi aiwa kwete kutoramba takasunga zibate tichitevedzera zvidzidzo zvanga zvagara zviripo izvozvizvi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 p.m. Muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekupararira kwoita chirwere cheCovid-19 zvekare munyika, kunyanya mumadhorobha anosanganisira Harare pamwe neBulawayo. Tichange tichizeya zvekare nyaya yesarudzo dzemuAmerica, tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinozeya nyaya dzematongerwo enyika zvichi gara muno muAmerica. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica. Masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.